Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta aratidzira nhasi muHarare achiti haasi kufara nemabatirwo aanoti ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Sangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira kurudzire mutungamiri wenyika yekuti dzidzokere kubasa mukati memazuva maviri. Zimbabwe neUNICEF dzinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta aratidzira nhasi muHarare achiti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Magweta anodarika makumi matanhatu aratidzira kubva padare repamusoro rehigh court kuenda kumahofisi egurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe pamwe nekumuzinda wemapurisa uko kwaanosiya magwaro enyunyuto. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza mapurisa nekuita mhirizhonga yakanangana nemagweta pamwe neveruzhinji. Rimwe remagweta aya Valenin Chisaira vati havasi kufara nekushungurudzwa kunoitwa magweta nemapurisa panguva yavanenge vachimirira vasungwa uye vati vari kushushikana zvikuru nekurohwa kwakaitwa rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadouglas colter tine mapurisa pakamba yeHarare Central mazuva mashoma adarika apo vakange vaenda kunomirira mutungamiri wesangano remadzidziso ekumaruwa reamalgamated raw teachers union of zimbabwe vaobert masaraure. Rimwe remagweta rinorwira kodzero dzevanhu vajeremiah bhamu vatiwo havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa magweta nemapurisa uye vati vari kushushikana zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa aya anosungirwa kunge achengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Yava kutanga zvakare kuzvindikita magweta anenge ari mukuzvishandira kumirira kodzero dzevanhu. Chechitatu ndechekuti mapurisa ave kurambidza magweta kuona maclients avo anenge ari muusungwa.
Kuratidzira kwaitwa nemagweta kwaitwa varatidziri ava vakachengetedzwa nemapurisa kunyange hazvo magweta aya asina kukwanisa kuona vakazembe pamwe nemukuru wemapurisa vagodfrey matanga akwanisa kusiya magwaro enyunyuto kumahofisi avo. Kunyange tisina kukwanisa kutaura navakazembe navamatanga mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza magweta anga achiratidzira aya kuti vachasvitsa magwaro enyunyuto aya kuvakuru vavo vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi asi vamatanga vakaudza vakazembe pavakashanyira muzinda wemapurisa nechitatu kuti mapurisa achaedza pose paanogona napo kuchengetedza mutemo pamwe neveruzhinji sezviri mubumbiro remutemo yenyika. Kuratidzira kwaitwa nemagweta kunoyo apo mapurisa akazvindikita nhengo dzeMDC pamuzinda webato radzo svondo rapera padzainge dzakamirira kutiurirwa mashoko nemutungamiriri webato iri vanelson chamisa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nengo dzaro dzaramba kutambira kurudzira yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti dzidzokere kubasa mukati memazuva maviri pamwe nemari yakaiswa nekambani yamuzvina bhizimusi vaStrive Masiwa iHigher Life vachiti hazvina pundutso yazvinovapa mune ramangwana ravo. VaMnangagwa neZuro vakazivisa kuti vana chiremba vanodarika mazana mashanu vakadzingwa mabasa vanokwanisa kudzokera kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri vachiti vana chiremba vanenge vatevera kurudziro iyi havana mibvunzo yavachazosangana nayo. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mushure mekusangana nemabhishopu ekereke yeCatholic Church kumuzinda weState House pamusangano unonzi vemakereke ava. Vakakumbira kuti vana chiremba vadzorwe kumabasa vasina matanha avanotorerwa. Zvichakadaro, kurwara munyika kunonzi kwatove kwevanhu vane mari dzavo nekuti zvipatara zvose zvehurumende zvikuru zvemunyika hazvisi kushanda nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba avo vava nemwedzi mitatu vachiratidzira nenyaya yemari dzemihoro yavari kutambira. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Masoko aya akataurwa naamai Maria Muchirahondo kaseke vekumbare avo vakabviswa chibereko chavo vhiki yapfuura kuchipatara cheparinyatwa muHarare. Amai kaseke vanoti chero zvazvo vakabhadhara mari yakawandisa kuti vawane rubatsiro mabatirwo avakaitwa navana mukoti vepachipatara ichi akavashungurudza nokuti vaitaura zviri pachena kuti vaingoshandawo zvavo asi basa harichavanakidze nokuti hurumende haisi kuvabhadhara mari inoenderana nemashandiro ndiro avo. Amai kaseke vanoti vakapinda muchipatara cheparinyatwa nomusi wechina vhiki yakapfuura vakazobuda nemuvhuro vhiki ino.
Ndakapinda muhospital Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ndikabuda Monday. Ndakachinjirwa linien katu vachitaura kuti hatina maresources. Vanouya votora shiti repamusoro voriisa pasi especially isu tinenge tine bleeding kuitira kuti vasabvisa ese pamwe chete. Kubva musoro ndakaenda kusvika ndibude ndo zvinhu zvandaingoshandisa.
Amai kaseke vanoti vakaudzwa kuti vauye zvakare nemvura yavo nokuti chipatara chaiva chisina mvura.
Kwanga kusina mvura kuchipatara saka situation yacho haisi kuita ende makazara munenge makazara hakutomboiti kunge kuprivate ward hazvitomboiti saizvozvo ende mari dzacho dzavanotaura dzakawandisa ende seniwo inyaya yekutongoti unenge uchida kupona kuti unenge uchitsvaga upenyu. Ndakatokweretsa 520 US yadoctor akandioperator mandazoti kuhospital ndabhadhara mari yehospital vaakundisi zvoni takatadza kukuchajai ndakambodibhadhara 1500 vayetiyeta vaakuti takatadza kukuchajai its 1.9 musi wekubuda. Ndikati kwamunoundiudza wana vakutondisi haubude because haunobhadhara chi mari.
Amai kaseke vanoti vana mukoti vaingopopota kuti vari kushandira pasina vachiti mari yavanotambira haichatenga sezvaiitika kare.
Mapirisi vanhu vekumba ndovaitenga mapirisi because chipatara hachina mishonga. Manesi acho anotouya achitopopota kuti isu hatinawo mari dzatirikuwana zvekuti musi last day randakarara muhospital handina kutomboatendwa. Ndakatongorara kubva manheri kunosvika mangwana makuseni handina kutombowana munhu akauya kuzondi atenda kana kutorwa BP kana temperature zvavaisimboita because vaitaura kuti hatisi kubhadharwa.
Amai tendekai musango vekuGreendale vanotiwo kana munhu usina mari hauna upenyu.
Kana usina mari hauna upenyu. Enda kana usina mari kuenda kuchipatara. Zvipatara zvedu izvi zvezvana uyai mose izvi zvikuru zvemuno muZimbabwe vana Parinyato vana Gomo vana Mpilo vana UHB ukaenda ikoko kungonozviuraya kuzvisasika nekuti hakuna kana piridzi raunowana kana chii hauna kutogara kumba kutomwa mutsine uchitomwa mashizha omugwavha zvotoyamura.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba vaudza Studio 7 parunare kuti vachaongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemumwe chiremba anoona nezvezvipatara zvehurumende uye havana kuda kuzoendera mberi vachitaura nezvazvo. Vana chiremba vakatanga kuratidzira musi wa3 Gunyana zvekuti zvipatara zvehurumende zvinoti Harare Central Chitungwiza neParinyatwa muHarare uye kuzvipatara zvempilo neUnited Bulawayo Hospitals hazvisi kutambira varwere vese vese. Dambudziko iri rakazowedzerwa nekuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru kutanga kwesvondo rino vachinyuta nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa. Mumwe chiremba asina kudomwa nezita anoshanda kuHarare Hospital ati chipatara chiri kungotambira vane zvirwere zvakaita seshuga, high blood pressure nevaye vanenge vapindana netsauna dzepamigwagwa. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uku kwakonzera kuti varwere vachifamba nzendo dzakareba kuenda kuzvipatara zvemakereke zvakatekeshera nenyika zvokuti zvave kuvhiringidzawo mashandiro ezvipatara izvi nokuti zvakavakirwa kurapa vanhu vashomanani vari munharaunda yezvipatara izvi. Chipatara cheKaranda Mission Hospital cheMount Darwin, Howard Mission Hospital kuChiweshe, Nene Mission Hospital yekumberengwa ndezvimwe zvezvipatara zvave kuwandirwa nevanhu zvekuti zvave kukanganisawo mashandiro azvo nekuda kwehuwandu hwevarwere vari kubva kuHarare nemamwe matunhu vachida kuzorapwa. Vazhinji vanoti vanosarudza zvipatara izvi nekuti nguva zhinji zvinenge zviine mishonga nguva zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Zimbabwe neUNICEF nhasi dzacherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Mutungamiri wenyika wevechidiki Mukudzeishe Madzivire achiti vechidiki vanodawo kupa pfungwa dzavo pakuumbwa kwemitemo pamwe nepanotorwa matano ese ane chekuita nevana. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pamhemberero dzaitwa pamuzinda weparamende nhasi, Madzivire ati vechidiki vari kusiiwa nehurumende pamwe neparamende panoumbwa mitemo pamwe nepanotorwa matano ane chekuita navo uye izvi hazvina kunaka. Ati panofanira kuva nehwaro hwekuti vechidiki vakwanise kupa pfungwa dzavo panoumbwa mitemo uyewo kuti vapiwe mukana wekutora matano ane chekuita navo.
Ini ndinofunga kuti hurumende inotofanira kugadzirisa nzira dzekuti isusu vana vechidiki tinyatso taurira hurumende kuti apa ndo pane nyaya yedu apa. Nekuti pazvire vanhu vakuru vanoenda mumaconference rooms avo vonoshandira imomo vonogadzira mitemo, then isusu tongozonzwa sevanhu kuti pane mutemo munyuwani. Saka ndofunga kuti hurumende inofanira kugadzirisa nzira idzodzo.
Pamusangano wanhasi vechidiki vapiwa mukana wekubvunza zvese zvine chekuita navo kubva kumapazi ehurumende nemasangano anoshanda akazvimirira, makomisheni pamwe neUNICEF. Vechidiki vapinda musangano wanhasi vati vanoda kuti vapiwe mukana wekudzidza zvakanaka, kuve neutano, kuchengetedzwa, kuwana chikafu pamwe nekugara zvakanaka. Makurukota ehurumende akawanda ange akakokwa kumusangano wanhasi kuti azopindura mubvunzo. Kubva kune vechidiki haana kuuya, izvo zvatsamisa sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Misairambwe Mushonga. Amai Misairambwe Mushonga vaudza mutauri weparamende advocate Jacob Mudenda kuti vamhanharire makurukota aya kumutungamiri wenyika. Makurukota asina kuenda kuparamende aya ndiye anoti vaobhadhaya mwoyo vezveutano vakeini matema vezvedzidzo yepasi, vakazembe kazembe vezvemukati menyika, vaziyambi ziyambi vanhu vekurukota rezvemutemo pamwe navapowo mavhima vanoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Asi zvisinei nekusauya kwavo, vechidiki vanoti vadzidza zvakawanda kubva kunhengo dzeparamende nemasangano auya.
Isusu vana vechidiki tanga tichiita kutaudzana nevaremekedzwa vanoshandira kuparamendi vanenge vachigadzirisa zvemalozi. Saka ini ndazviona kuti tatoita kushanda isusu vana vadiki pakuti vaudza kuti isusu vedu tine nhamo dzedu. Saka pakuvaudza nhamo dzedu ndazviona kuti taita zvakatonaka.
Nhengo dzeparamende dzapinda musangano wanhasi dzaita chidzidzo chekuti dzichavandudza mitemo yese ine chekuita nevana vadiki kuti ienderane nebumbiro remutemo wenyika pamwe nezvisungo zvakaita seUN Convention on the Rights of the Child. Vataura vakamirira nhengo dzeparamende vakaindiness paradza vatiwo paramende ichapasisa nechimbi chimbi mabhiri ane mitemo ine chekuita nevana akaita seChild Justice Bill.
Tichanopa gwaro kuna president tichivaudza kuti government inofanira kuona kuti kodzero dzevana dzaitwa ndingapa semuenzaniso kuona kuti mwana wese anofanira kuenda kuchikoro, mwana wese anofanira kudzidza, mwana wese anohafa nekurohwa kana achingakanganisa mitemo yevana inofana kunge iri achatitongati muchirungu aligned ne constitution and also kuti vana vari vachiti vasati vasvika zera hapani kuroorwa. Saka ndozvatira kuno kutaura president kuti president kuda kuti hurumende yenyu ione kuti zvinhu zvese izvi hazviitwe kuvana. Vana vanofanirwa kukura vane kodzero dzavo.
Vachitaura pachitiko ichi vamudhenda vati masangano akaita seUnited Nations pamwe nenyika dzakapfuma vanofanira kutsigira Zimbabwe, vachiti pari zvino nyika yakaomerwa nekuda kwenzara. Vati hazviratidzi hunhu kuti nyika dzakapfuma dzinochengeta mari yakawanda mumabhanga dzichitadza kubatsira nyika dzakaomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu hwevanhu vafa kubva mukurwiswa kweimwe nzvimbo kumabvirazuva kweDemocratic Republic of Congo neZuro hwakwira kusvika pamakumi maviri nevanomwe mushure mekunge mapurisa azivisa kuti avana mimwe mitumbi mukutsvaga kwaanga achiita mudhorobha reOicha. Mapurisa muLondon anoti apfura mumwe murume paLondon Bridge zvichitevera kurwisa kwaaita vanhu nebanga. Mapurisa aburitsa gwaro achiti ari kutevera nyaya iyi sekunge kurwiswa kwevanhu uku kune chekuita nenyaya dzeugandanga. Paita mhirizhonga pamahofisi ekwaregistrar general panotorerwa mapasipoti nezvitupa muchinoi nhasi apo vanhu vakawandisa vasundana kuti vaforere magwaro ekufambisa. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kusundana kwevanhu uku pamwe nekupomerwa hori kwevashandi vepamahofisi aya kwasimudza gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka avo vabva vasvikoita musangano wechimbichimbi nevashandi vekwaregistrar general ava mangwanani akare. Amai Muliswa Chikoka vaudza vatori venhau kuti uwandu hwevanhu vauya nhasi hwakonzerwawo nemashoko ari kutenderera pamadande mutande ekuti mari yekutora pasipoti iri kukwira kubva svondo rinouya nemuvhuro. Vanoti pane vanhu vakawanda vari kudawo magwaro ekufambisa asiri mapasipoti anonzi maemergency travel documents kana kuti ETD, uye vamwe vari kuda kuwedzera mari dzavakabhadhara kutora mapasipoti kuti akurumidze kubuda kana kuti top up.
Nenyaya dzemasocial media vanhu vari kupanika uchichi mapasipoti prices ari kufira, but hazvisati zvatombotaurwa kuti izvo zviri kuitwa rini. Vanhu vavakungokrieta musoro mavo kuti izvo hazvakutoitika zvakutoitika. Zvisiri izvozvo chete, pane vamwe vari kudawo kungokondekta mapasipoti avo, pane vamwe vane maemergency passports vanga vakatogokwa kuchine chakare kudhara, and then pane mamwe masituations ekuti izvo vamwe vada kutopa up. So we have got a number of categories.
Panyaya yehori yanzi yatekeshera pamahofisi aya, amai Muliswa Chikoka vanoti vataura nezvayo vakayambira vashandi kuti vasiyane netsika yehori vachiti vachaongorora nyaya iyi.
Tatanzwa futi nyaya yekuti pane kahori kanga kachiitika asi kuti titi umbowo hwacho hwipo here, aiwa izvo hatina kuzviona. Asi izvo kana zvikangotaurwa vanhu zvakakosha kuti tingoto tichiita investigate kuti ndo zviri kuitika here. But I've been speaking to the officers, my passport officers in Kasi, and you are going to cite all the same issues. I think I'm in panic mode. ndosaka zvabva zvadai asi chazongo wirana kuti ngatichi create a order.
Vakafano bata chigaro chemukuru wepamahofisi aya muzvare Emily Zinyemba varamba kutaura nevatore venhau vachiti havabvumidzwe nemutemo webasa vakatitaura namabharani mukuru wehurumende vaClemens Masango avo vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Vajimi Shoko avo vabva kuchegutu vanoti vave nemazuva matatu vachirara pamahofisi emapasipoti apa asi vachitadza kutora gwaro rekufambisa iri nekuda kwehori wavanoti huri kusanganisira vashandi nemapurisa epamahofisi aya.
Isini takanonwa dane 3 days tichirara panapa. Sazvandarira panapa chikapu ndichitenga $15. Seni mani $30. Ndouya ndorara pano ndobata line. Kandinge ndabata line. Pandinoti ndiri paline pachona. Laira ndakabata nhamba yandee ndinayo ino. Ndiwo unoshandisa nemuyarumba. Ndipo panapa usikotora kantu ane 30. Wotokudza kuti zvakwana. Motodzoka mangwana. Ivapo ndichibva kuri. Ndobva kuchikuru.
Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti vari kuda kutora mapasipoti kuti vaende kunotsvaka mafuromanyoro kune dzimwe nyika sezvo upenyu hwaoma munyika. Hurumende yakazivisa kuti ichakwidza mari dzekutora mapasipoti asi hapana kuziviswa kuti ichakwidzwa riini uye kuti nemarii. Pari zvino pasipoti yemutengo wepasi iri kuita $50.3 emari yemunyika uye inotora mwedzi mitanhatu kuti ibude asi inobuda nezuva rimwe chete ichiita $300.70. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chiri kusangana nechikwata cheAl Hilal chekuSudan mumutambo weCAF Champions League Group B uyo uri kutambirwa munhandare yeAl Hilal muKhartoum nenguva dza9 manheru anhasi. Todzoka kumusha, chikwata cheHighlanders chiri kuda kupedza nhomba yemakore matatu chisina kutora mukombe mukuru apo chiri kupinda mufainari yechibuku Super Cup neNgesi Platinum Stars muBaba Field Stadium mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakapedzira kutora mukombe une zvitaguru muna 2013 apo Highlanders yakatora mukombe wembada Diamonds Cup. Kubvira ipapo vateveri vechikwata ichi vanga vachishushikana nekuona chikwata chavo chichitatarika kwete mumitambo yeLeague chete asi nemumitambo yemukombe zvakare. Asi kusvika kwemurairidzi Henrik Peter de Jong wekuNetherlands mwaka uno kwashandura zvinhu mumusha weBosso iyo isati yakundwa mumitambo 13 iyo de Jong anga ari panyanga. Pamusoro pezvo de Jong aunza manyawi muvatambi vake zvekuti Prince Dube ari kukanda zvibodzwa pamadiro okowo mobizita masuku achibika zvibodzwa izvi pakati penhandare. Izvi zvaiyeuchidza veruzhinji mazuva eHighlanders ekare, mazuva evatambi vakaita saRaman Gumbo, Peter naAdam Lovu, Willard Kumalo nevamwe vakambotambira chikwata ichi munguva yachaibhebha moto. Mumwe mutori womutambo wenhabvu Vanoyo Masiyazi vanoti mukombe watove mukabati yeHighlanders vachiti voBosso ine mongo wakanyanyisa kudarika Ngezi Platinum Stars.
Highlanders inotora Highlanders to win this cup because they really stronger than Ngezi for depth.
Vamwewo vakaita sava Oliver Musongoro ndivo vanoti Highlanders ichakunda nekuti ichange iri pamusha sezvo finali iyi iri kutambirwa muBaba Field Stadium.
Mutambo uyu ndikuona Highlanders ichitora because maadvantages acho akanyanyisa kuti one vari pahome plus ma players na keeper uyu ana Dube vese ava matambiro avari kuita ka vane advantage plus experience ndoya vachazongodyirawo Ngezi pahome pavo.
Asi vatsigiri veHighlanders havafanire kupemberera mutambo uyu usati wapera sezvo madamburo ichizivikanwa nekukwanisa kupedza mufaro wasimuka mukamba yebhoso uyu. Chikwata chekumhondoro ngezvi ichi chakambotora mukombe uyu muna 2016 uyezve murairidzi wacho mutsva Rodio Dlakama ari kudawo chekuratidza kuti apiwe basa iri zvachose. Pavatambi vakaita saDonald Teguru, Tatenda Machisa, Quad Amin, Michel Katsairo naChaona Mabvura, Dlakama ane vatambi vanokwanisa kutakura mukombe kudzoka nawo kumhondoro ngezi. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti Islanders haifanirwe kudherera ngezi nekuti ikadaro inokwanisa kuyeuka dumba yanaiwa.
Inini maonero angu ndiconfidence nengezi because matambira ari kuita especially utility player yawe anhu ari kutamba bhora rinonaka. Saka ine history yawe yekuti macup finals kazhinji kacho inotora. Saka ndine confidence nengezi. Islanders nakuitemba zvavo but inini I will put my man pangezi.
Kukunda kwebhoso kana madamburo kunoreva kupinda mumakwikwi emuAfrica gore rinouya sezvo chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinomirira nyika muCAF Confederation Cup. Pamusoro pezvo chikwata chinokunda chiri kuwana mari inoita iyo zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa kuramba zvinhu zvooma mune zveutano nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba uye danho rehurumende rekuti vana chiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kumabasa mukati memazuva maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Iye zvino tomboenda kune vateereri vedu vataura neStudio 7 kuburikidza neShona Facebook page yedu.
Giles Chakupe ndiri pabhodha paBedbridge ndiri kuenda kuZimbabwe.
Ehe, pakamira sei ko pabridge apo?
Pabridge pari nani but matrucks ndiwo akati wandei zvavo but zvinenge zviri kufamba.
Saka tipewo pfungwa dzenyu. Nhasi tine gango munogona kutaura nezvamuri kuda ini.
Tokushungurudzika mhani nezvamamiriro akaita muzvipatara ndo zvinondirwadza chete nekuti hamuna kumira zvakanaka, hamuna kumira zvakanaka zvachose. Dai hurumende vaona zvekuita vanga zvimwe zvese vangaite zvavo asi ipapa pangavadzurumuwe pana chiremba apa pakaoma papa.
Halo makadii Christmas.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Elder tiri muUganda.
KuUganda kwakadii kuUganda?
Kuna nichose mvura tanzwa.
Ehe taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Inini mapeling kuku wakuru nyika yese ni wakuru ine vanhu vanodawo kuti nyika inake. Both sides ZANU PF ne MDC especially ZANU PF yacho iri kutonga nyika. Kune vanhu vakuru vakuru vari muZANU PF are they pleased to kuona zvichiitika because the situation is now worse.
Tinotenda zvikuru Marvelous Musanganya uye weStudio 7 angaachita hurukuro nevateereri vedu paShona Facebook page. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Magweta aratidzira muHarare nhasi achiti haasi kufara nemabatirwo aari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Sangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti dzidzokere kumabasa mukati memazuva maviri sezvo pasina chitsva chiri kupiwa nehurumende. Zimbabwe ne UNICEF zvinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusemina na Chris Gande.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 lwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
akumelanga yini amapolisa ehlukumeze amalawyer mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchawa kwamalawyer kanye lomphakathi ngoba kusingi malawyer wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Amagqeda ambala atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Sibona ama cases okuhlukumezwa ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. Yiwo ama cases amaningi esiwabonayo le education abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhatali school fees.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqa emhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele UN Declaration on the Right of the Child. Kuhlelo Woza Friday liviki lomculi wengoma zomdumo okholo uStanley Nyathi odabuka eNkayi ecula eseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqeda ambalwa atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona nodaba lwamapholisa abaphatha ngocuku ebahlukumeza bona besemsebenzini. Amagqeda la ase ugwalo lwezikhalazo efuna amapholisa achiyane lomkhuba ukubahlukumeza nxa beqhuba umsebenzi wabo kanye lokwalisa uZulu ukutshengisela ekhonona ngokungamjabulisiyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amagqeda la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethwele amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela. Elinye lamagqeda eliphatheke kulokhu kutshengisela uMnumzana Jabulani Ndlovu osebenzela inkampani yamagqeda eyemthethwa eNyambirai Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amalawyer mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona ethi hands off from ukuchawa kwamalawyer kanye lomphakathi ngoba kusingi malawyer wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
UNkosazana Sandra Dizwani elinye njalo igqeda ulandisa phezulu kokuchiwo ngamabhanditshi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhanditshi lele ndibophileyo litsho ukuthi asivumelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Nxa kade lulandela intatheka izindaba ngamalanga aphelileyo lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende uNkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Besicela bebone ukuthi umthetho uyalandelwa ngoba kuqala phezulu usiya phansi.
Amagqeda la aqale ngokuya ehofisini yomphathi ntambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa ePolice General Headquarters lapho abanikeze lolo gwalo isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena ohle wabaqaga beseseGreenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyathi uthembise ukufikisa lipetition kusikomithi wamapholisa uPolice General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqeda eye Young Lawyers Association of Zimbabwe, YALAS, bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eZimbabwe Lawyers for Human Rights leye Law Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapolisa kube yisimanga esikhulu njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eZimbabwe Banks and Allied Workers Union ZIBAWU bekhweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapolisa ukutshengisela emahofisini omphathi ntambo wezemali kunsukwana yisanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo ezithiyeneyo lamhlanje baqoxe umhlangano wabatsha othiwa yi-symposium ngesilungu. Benanza iminyaka engamachumi amathathu kwasungulwa ilanga lokuqakathekisa amalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele-UN Declaration on the Right of the Child. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abatsha abavele ezabelweni ezehlukileyo zelizwe babuye ngobuningi ukuzongenalo umhlangano owenzelwe eHarare. Umnumzana Maxim Murungweni wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for Children uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amalungelo abantwana eqhubekela phambili engaqakathekiswa.
Sibona amalungelo abantwana lokhu ephulwa ngabantu kukhanya ukuthi abantwana babebeyenjisa abantwana bebancane, sileyo esithi forced marriage, child marriage abantwana lapha eZimbabwe. Lokhu senzakala abayefaka imali eneleyo ukuthi abantwana babebehamba esikolweni, abantwana babebethola ukudla okuningi, besekuyindawo yokuthi bona abantwana baphiwa amathuba okuthi bekwanisa la ukubehamba emdlalweni besenza izinto eziningi labo, imbono yabo izwakala ngabanye.
Unkosazana Thobekile Sithole osebenzela inhlanganiso ye-Justice for Children eyakobulawayo uthi ukusilela kwemali lokungamanga kuhle kwesimo somnotho sokubangela ukuthi abantwana behlukuluze njalo bephatheka kumikhuba emibi.
Sibona ama cases okuhlukumeza ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. You ama cases amaningi esiwabonayo lo education, abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhadeli school fees or other reasons, but into enkulu esibonayo yi lack of imali. Abantwana sebexotshwa ngenxa yokuthi akulamali, and ngenxa yokuthi akulamali abantwana abasaye esikolo, so sebeyenze ama things like buzu parties or ama, you know, deviant behavior, especially ukutshontsha. There's been an increase abantwana betshontsha, bengena ezindlini betshontsha izinto.
Uthi ezabelweni ikakhulu abantwana babhekana lobunzima ekutholeni ingwalo eziqakathekileyo empilweni zabo ezinjengezokuzalwa loba ezokuhambisa.
Into esiyibona ukuthi i-birth registration kukhanya ngathi yinto ema-communities, yinto ekhulunywa ngabantu abaningi ukuthi abakwanisi ukuthola ama-birth certificates. Siyazama ukubancedisa sibatshele ukuthi ama-requirements ama-birth registration yilokhu, kodwa nxabe siyakhona ngale emsitheli befika betshelwe okunye, so begcine be-give up. So ukusela i-birth certificate, it affects owning. It's just not ukuthi awula birth certificates. It affects education, it affects access to justice, it affects okuningi njengomntwana and i-right to identity yomntwana.
Uhulumende yena uthi uyasekela imizamo yonke yokuthuthukiswa kwamalungelo abantwana ngokwethula imithetho ebanikeza amalungelo ngokugcweleyo. Wasungula njalo lesikhwama sokubhadalela indleko yemfundo yama-school fees ebantwaneni abaphuma emolini zabaswelayo lentandane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Odokotela bezinga laphansi ama junior doctors abaphiwe amalanga amabili izolo ukuthi babuyele emsebenzini ngemva kokuxotshwa nguhulumende bathi kabasoze benze lokhu ngoba uhulumende elokhu engakangezi iholo labo. Odokotela bedlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa ngemva kokungenela kwabezinkonzo uhulumende usuke wababuyisela emsebenzini izolo esithi kumele babe sebeqalisile ukusebenza kungakedluli amalanga amabili. Inhlanganiso emela odokotela laba iZimbabwe Hospital Doctors Association ithi amalunga ayo kasoze aphindele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhwezi iholo lawo. Odokotela bezinga laphezulu ama senior doctors labo bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada besiya ezibhedlela. Njalo bathi abasoze bamukele imali ethenjiswe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association isilobele amapholisa iwazisa ukuthi amalunga ayo azatshengisela phezu kodaba lweholo eHarare ngeviki ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wamalunga alinhlanganiso udokotela Ngqabutho Dube osebenza esibhedlela sempilo yena othi imali abayiholayo incane kakhulu.
Plus or minus $800 for senior doctor from in a Ghana wayhola plus or minus 2.8, so which means it's reduced almost a quarter now of what it was about. In there was umuntu khona lapha ukuthi ukudla konke ukhwelile kuhambelana lokuthiwa interbank rate. Amandla kagesi lawo akhuphukile, ama rates awekhansile lawo akhuphukile, ama bills wonke nje akhuphukile. Uyo ukuthi nxa uvele uhola imali ade uyihola 2 years or 3 years ago ifiga lokhu ngakanje vele ngeke wenelise ngoba even the fuel layo iyakhuphuka almost on a weekly basis ngoba njengalamhla I think $17-18 a litre kudala ngesalary rate yaleyo yayisesekudollar something. So umuntu wakhe ukuthi poverty data mlane eriviziweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yayiphinga imali enganani, but I'm sure it's more than $3,000-4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu, amamochari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi, kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingaye emsebenzini.
Umumo umubi sibili. Izibhedlela kazivalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi akungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphephisa. Kodwa labo balama-condition akade ayenelisa ukuthi bahlale bame bayokwelashwa ilanga labo besingabathenji ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabe usomnene. So ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu bayabe balutshwana ababona izigulane, ezinye izigulane kazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omningi. Ngakho-ke ezinye zigcina zingabi zokuphila okuhle, abanye bagcina beswelakala lapha emhlabeni. Isifiso sethu siwukuthi ngabe udokololo luyakhangelwa sibili kakhulu, i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphephe baphile basile.
Lo ke ngudokotela Ngqabutho Dube, omunye wabodokotela bezinga laphezulu ama senior doctors abaphakathi kokukhalala umsebenzi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umkhuba wokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eyokuzivazela engasimali uqobo usubhahile edolobheni lakoBulawayo osekuthiye abathenga lokuthengisa imali ngaphandle komthetho osiphatheleni bethwele imikhono ekhanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe edolobheni lakobulawayo sekubhahile osokusenza ukuba abakubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha osiphatheleni basebenzele evalweni. Unkosikazi Josephine Mutero okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emigwaqweni yedolobho lakobulawayo uchaza udubo ababhekane lalo ngemali yokuzibazela.
Mina angazi lokhu ngithengisa khona phansi ngiyaqalisa mina loku-identify mina le problem lokuyibona lomusa ye kusitshayisa ngovalo ngoba uyakuzwa omunye lapha uzwe sithi khona utshayisa ngovalo lokuthengisa nje loba singanikwa ulwazi lokuthi yabikhayele kanjani.
Umnumzana muzi wakhe Moyo uthi imali eziyisiphamaso zikhona njalo lokhu kubangelwa ngumumo okhona ezweni.
Hayi imali zamafekezi khona sibili ngoba lapha thina esisebenza khona siyakisizwa abantu bekhuluma omunye wezwa sekhuluma esithi hayi ngihlangane layo lami lapha sengishayiwe ngefeki. So into ekhona sibili asonto ukuthi izinto ezingekhoyo zikhona njalo mbona ngani ukuba khona kwazo kubangelwa nje ngumumo wona lowo khona lowo ukuthi abantu abasebenzi abalamsebenzi. So ukhanya yinto yona le ebahlupha kakhulu so kuyibutsotsi. Sowe badinga indlela zobunjani ezokuphila. Ya lapho ke khona ikholo bunzima khona njengathi thina imbangela yakhona iyo phela enkulu ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenziwe. Nxa kuyukuthi kuyukuthi abantu abasebenzi kumele abantu besebenze. So ngibona ngani khona lapho okulenkinga khona. Ukuthi amafekhi la umuntu engasebenza uyahola. Ucabanga ubusela ngingakucabanga.
Unkosikazi Margaret Moyo uvumelane lo Moyo ethi abantu bathathelwa imali ngemali eziyisiphamaso.
Siyababona amafeka abayabuya labo abantu bayakhala akhona angazi ukuthi singayenzelani ngokuthi abantu bayathathela abantu izimali zabo abantu bayakhala ngoba banika abantu amafeka.
Amabhanga ambalwa akhulume le Studio 7 achaze ukuba imali eyisiphamaso ivele ayifinyeleli ezandleni zabo bayizwela emkambo wensitha ngoba banemitshina ehlola imali engenayo lephumayo ebhanga. Isikhulumi samapholisa unkosikazi Precious Mango uchaze ukuba abakabi labantu abamangala amacala okuthola imali eyisiphamaso edolobheni. Idola leMelika leRand lakwele South Africa yizo imali esezivame ukutholakala ezimalini zokuzibazela ezingasize qiniso njalo osiphatheleni bathwele imikhono ekhanda. EZimbabwe ungatholakala uthenga kumbe uthengisa imali yakwamanye amazwe emigwaqweni kuyabophisa. Labo abatholakala belemali eyisiphamaso kungakhathalekile ukuthi yimalini umuntu ulakho ukuya ejele okweminyaka endlula ithumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lingakhohlwa ihlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kuhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bekhalale umsebenzi. Ithumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singakaya esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lilolonga umthetho ozakwalisa amalunga edale lephalamende lakwele Melika asekela umthetho kamongameli Donald Trump wokusekela uzibuse wele Hong Kong ophikisa ukubuswa kwalelo lizwe ngeleChina. Umongameli Donald Trump ubonakale izolo ekwele Afghanistan kuhambo alwenze engazisanga muntu esiyafisela abezomvikela beMelika abakhonale ikhefu elihle lokubonga usomandla ele Thanksgiving lapho azise khona ukuthi bayakhulumisana labesiTaliban ngodaba lokumisa ukulwisana.
ilunga letale le Senate leMelika iNew York Senator Chuck Schumer ubike ngokusungula uhlelo lokulwisana lohlupho lokugonga kwenani labalimi abazivulalayo esigabeni sakhe. Ukungasebenzi kahle kwemitshina ebheka indizamtshina zisemoyeni okwenzakale ngomvulo kubikwa kubangele uhlala ngesiphangiphangi kwengatsha zomvikela emhlanganweni abawenze bephansi kwedale le-Joint Operations Command kumbe JOC ngamafitshane. Akula ndizamtshina kade zivunyelwa ukungena kumbe ukusuka elizweni ngomvulo. Lokhu kubangelwe ukuthi nxa limtshina ingasebenzi kulakho ukungena lokusuka indizamtshina elizweni kungaziwa muntu okungafaka ilizwe engozini. Inhlanganiso ebona ngokwenyuka lokusuka kwendizamtshina emagcekeni awendizamtshina e-Air Traffic Controllers Association ithi ihlezi itshela uhulumende ukuthi athenge imitshina emitsha ngoba ekhona isimidala kodwa lesi sicelo asikhangelwa nguhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Loba laphana kwakukhulunywa ngesisikeli sombuso kwakuthiwa khona laba abagcina kumbe umoya abancedisa indizamtshina ukwehla kulokuphapha bafaka kwisigaba se ama-service aqakathekileyo. Bavele kuthiwa khona abavunyelwa khona ukutshengisela kodwa njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi isekelo sombuso vele sifuna ngokwakho waso siyavuma ukuthi nxa isisebenzi sikhonona sikhala lomsebenzi. Lokhu abakwenzayo ngiyabona ngathi nxa bevele bakhuluma nje ukuthi bazakhala lomsebenzi. Kuqakathekile ukuthi i-civil association lana khona eZimbabwe lana Air Traffic Controllers Association bathathe amalungelo awo bayasebenzisa.
Sike sezwa eminye imbiko ethi kungakwa kubangelwa imtshina esingasasebenzi kahle ngoba isimdala kakhulu. Ubona njani khona?
Yelo lingaba liqiniso ngoba phela uyazi ukuthi imitshina vele ihambelana lendege leyana imitshina edulayo kakhulu. Ekuthengweni wayo kunokudlwangudlwangu le-corruption eningi. Uzabona ukuthi engxenye abantu abayebeduze lomhlangano wezanu-PF yibo abanikezwa ibhizinisi yakhona sebethenga imitshina leyana engasebenziyo kumbe ivela ngaphinga. So akwethusi ukuthi njengoba vele ilizwe liminganzonzo kanje imali zakhona ezokuzuza ezokuthenga imitshina yalezi nsuku kabalayo. So ukuthi kuyatshayisa amakhanda odade labafowethu abasebenzayo ama-air traffic controllers. Kuqakathekile ukuthi bathi nxa sisemsebenzini bakithi sinikani imitshina emitsha esebenzayo xa ingasebenzi balelungelo lokukhala lomsebenzi.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuba babuye ngobuningi kuzolisekela emdlalweni walo oyifinali yalo nyaka yomncintiswano wenkezo yeChibuku elizawudlala lelenkezi Platinum Stars kusasa kwaBulawayo. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke indlela ziqonde enkundleni Papa Fields kusasa ngomgqibelo lapho iqembu le-Highlanders lezanqikelana khona lelenkezi Platinum Stars kudingwa intshantshu zalo nyaka ezomncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uDe Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba abalandeli beqembu le-Highlanders bazadlala indima enkulu ekuphumeleleni kwaleli qembu lona eleminyaka embalwa lingazake liphakamise isicoco.
Iqembu lethu yilo elimele abalandeli abaningi elizweni njalo lakusasa ngilele ukuba iningi labalandeli libe ngelisekela thina njalo kumele bahlalele kusukela umdlalo wokuqala uzofika emaphethelweni.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinal iqembu le-Highlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano ukuthi kusigaba se-quarter final linqobele FC Bladam nge-3 kanya ikanti kusigaba se-semi final iqembu le-Highlanders litshayele ze-PC Caribbean nge-1 kanya. Nakwelinye icele iqembu lengezi Platinum Stars lona linqobele Mushwane Stars nge2-0 kusigaba sakuqala esomncintiswano, kwathi kusigaba sekwarter final linqobe iqembu leBlack Rhinos nge5-3 ngemva kokutshaya kwembekwa, ekanti kusigaba se-semifinal iqembu lengezi litshaye leHarare City nge7-6 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leHighlanders ligcine ukuphakamisa isicoco esizwayo ngomnyaka ka-2015 lapho elinqobe khona ele Chicken Inn nge1-0 kufinal yenkezo ye-Net1, ikanti iqembu lengezi Platinum Stars lona liphakamise isicoco seChibuku ngomnyaka ka-2016. Loba kunjalo uDiyong uthe utshele abafana bakhe ukuba bengakufaki engqondweni ukuba sekule minyaka embalwa leli qembu lingaphakamisanga inkezo, kodwa bedlale bezikholisele nje umdlalo.
I told the players 2 or 3 times and
so ngibatshele kaningi abadlali bami ukuba bakholise amalungiselelo esiwenzayo silungiselela umdlalo we-final. Baphinde njalo bakholise ukudlala u-final ngoba phela lo mdlalo uyafana nje leminye imidlalo. Umahluko kuyikuthi wona kumele ube lempumela ohlukanisa amaqembu omabili ekupheleni kwawo.
Nyakenye iqembu le-Triangle eliphakamise isicoco senkezo yeChibuku ngemva kokunqoba eleHarare City ngimele esibe 7 kobulawayo inguJoseph Njanji.
Woza Friday liviki silomculi wengoma zomdumo okholo Stanley Nyathi odabuka eNkayi esebenzela kwele South Africa. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe lisemzansi ukuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculi esilayo kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlathi lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is Faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa. Ngishiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Itayitli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzizwebulu azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa kobulawayo eMpilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa i-Everlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we-acapella.
Ngiyesilaye namhla kuhlelo Wozo Friday mawusanda usidoba. Wezwa lesifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from eNkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sound. Singakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobunengi bawuthenga ngempela ngobunengi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngishiqize elinye i-album lizobe lengelesibili.
Siyabonga Stanley Nyathi obexoxa ke lo Ezra Chisa sibanda kuhlelo Woza Friday besigcubela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha ambala atshengisele eHarare lamhlanje khonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqe umhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Inini ndakaitwa operation musi Friday ndakazoonoitirwa ku